mbamswa 15 December kusvika mbamswa 26 December kwafa vanhu vanoita iwo 92 vakakuvara vanoita iwo 333 pakaita tsaona dzinoita idzo 1285 tikaita sagore rapera panguva imwe cheteyo pakafa vanhu 72 vakakuvara vanhu 337 pakaita tsaona dzinoita idzo 1626
chii chanyanya kukonzera tsaona dzauraya vanhu vakawanda gore rino tichienzanisa negore rapera
tsaona dzataona panguva ine dzinoreva kuti misero dzotakura veruzhinji dzauri kuti mapabhusezi vekuzi hadzina kunyanyouraya vanhu vakawanda vanhu vazhinji vakafa pavanhu 92 vatataurava imotokari dzatinoti maprivate cars kana kuti mafamily cars zvinoreva kuti vanhu vanenge zvichida kuovhateka pasingafaniri kuovhateka vanhu vanoda kufamba vakatika raini repakati rato kuti sender lane vamwe vanoita encroach yatoti kuita encroach yaya leni yeimwe motokari iri kuuya kubva vabondera neimwe motokari so zvinoreva kuti vatyairi vanofanira kunyatsoongorora matyairi avanoita motokari dzavo nekuti ndivo vari kurayisa vanhu ndivo vari kukwazisa vanhu pamugoro.
Takanzwawo muchitaura nyaya yekuti muchange muchishandisa mabreathalyzer munguva iyo yezororo zvinhu zvakabatsira here kudzikisa matsaona iwayo?
Pari zvimwe zvatina nyaya dzakawanda dzatingati isu dzevanhu vanotyaira vakadhakwa sezvowo zororo risati rapera tichaona parinopera zvii zvakamira sei chazviri kungoratidza iko zvinoizvi zvinongoratidza chete kuti vamwe vatyaira havagoni kufamba mumigwagwa ndoo chokwadi chiripo vamwe vatyaira havagoni kana kunangisa motokari dzacho mumigwagwa munotosvaya kuti munhu anofamba achitsika matamemo mugwagwa sei munhu anofamba achitsika rimwe raini reimwe motokari riri kuuya sei saka ndo zvinhu zvozvataura kuti vatyairi vedu vanofanira kuongorora matyairi avanoita dzimotokari.
Manga muchipawo here dzidziso vari mumigwagwa sedanho rekuti vange vachiziva paawareness apo?
Tiri kushanda nevamwe vakasiyana siyana semapurisa eZimbabwe Republic Police, tiri kushanda neveTraffic Council, tiri kushanda neMinistry of Transport, tiri kushanda neivo vemabhazi chaivo chaivo tiri kushanda navo. Saka munhu wese anochekuita nechemugwagwa tiri kushanda naye kuti vanhu vatyaire motokari zvakanaka nekuti ndo nyaya hombe iyo yataona kuti vatyairi vanofanira kutyaira motokari zvakanaka uyezve kana iri motokari yemhuri ngaive motokari yemhuri kwete kuti vanotora motokari yemhuri vachiti vari kuenda kuzororo. Motokari kana iri Honda Fit inofanira kutakura vanhu vana kana vashanu toona yakatakura vanhu gumi zvoita kuti pakaita tsaona vanhu vakuvare vafe saka ndo zvimwe zvataona izvozvo izvo pazororo iroriro.